tinotongo chekupawa muchikafu mutwate tuwani nevamwe vatinoshandidzana navo uye zvekare takaita mamachi kukurudzira nyaya dzegender based violence mirishonga mudzimba mirishonga muzvikoro mirishonga mumushamatii uye kuti ticharamba tichiita mabasa ayo ende tichavandudzira uye zvekare inini semumiri weboka rechicheke takaendawo neorganization inonzi wese chembo rakapera inomirira madzimai taanga tiri kugokwe uko kwataita zvekare yatinoti bhaketu bhaketu maimi nesipo maimi nemasenitary pads matoothbrush makamu mafuta zvakawanda wanda zvekuti madzimai abatsirika saka chirongwa ichi tichazenge tichikuudza zvekare muchitumbu iko zvinoti nezvimwe zvatikamirira kuti tikwanise wanzwa tichipa vasikana vechidiki muzvikoro
ko munyaya dzezvematongerwo enyika zvii zvakaitwawo nemadzimai mudunhu menyu
takave nechirongwa chakanaka chevota registration chatakaregista vana vechikoro vanosvika kuma1200 vanoi vakatanga kuvhota mu23 August saka hazvi zvinzi zvatakaita tinongokurudzira kuti daitawana vatinobatana navo mamaorganization anokwanisa kutibatsirawo pachikafu pamawilche pamaschool fees ino rimwe dambudziko ririko maschool fees hazvina kumbokeshe muno munyika kana kuti mudzika munhu izvozvi kana uchititi vanhu vava nechrismas hapana chrismas vanhu varingori mudzimba dzavo vari kutoronga zvekuti vanhu vaendesa varonge zvemaschool fees nezvemauniform nekuti chikafu chaita zvinhu zvakatiomera munhu
tinoonawo kuti madzimai akawanda anorarama nenyaya dzekutengesa vakashandawo sei mugore irori ratiri kubva madzimai
tinongotenda necourt order yatakapuwa sechikesi yekumisa kupwanywa kuti tiri pamutemo kwekutengesera kana kuti mavhendiri stores izvozvo zvakambotibatsira uye zvekare takagarawo pasi nekanzu rechitungudza tikakurukura kuti vanhu vabhadharawo mari yekuti vasaramba vachishungurudzwa nekanzu rinoita 10 years kuti vakwanisa kunge vachitengesa chero pavanotengesera takamirira kuvakwa kwekutengesera ichokwadi hazvina kumira mushe zvinokuru kunazvo vanhu kutotengesera pacho murodhi asi kanzuri inenge ichingoda mari haina payakavaka sechiindiso chayakatipa kutanga kwegore riri
ko mugore riri kuuya ra2024 semadzimai emuchitungwiza zvii zvamungatarisirawo kunge muchiita kana kupedzisa zvirongwa zvimwe zvamunota tinotarisira kuita ichi nechichi
kana ndotenda tiri kutarisira kuramba tichibatsirana kumatraining zvandamboreva kubatsira vanotambura kubatsirawo nechikafu uye zvekare kupa vanhuwo mabasa kutiikaone kuti vaite mabasa emaoko tikutarisirawo kuti pane mamwe mapoka atakatanda nawo aipa madzimai mari yesu atange mabasa emaoko anosanganisa zvekuesatsoof tiwanzwa tichibatsira vakazuva akawandisa zvikuru uye zvekare dambudziko remvura muno muchitumbuzi isu vakadzi tisiri kutambura tiri kutarisirwa kuti hurumende ichatizvose zvatakanyora kune mukuru wenyu kuti vationewo pakuvakwa kwedhemu redu tikwanise kuwanzwa tichicherawo mvura mumatepi tisarambe tichitenga nekutakura migomo zuva rega rega uye tichitarisira zvekare kuti vakadzi vazhinji vachange vachipinda muzvigaro zvepamusoro ungadai kuri muzvikoko kumachechi nenzvimbo dzakasiyana siyana nekuti mudzimai tisu tinekwanisa kana kuti tine chido nekuvakabvuta tikatarisa vapa tichienzanisa nevarume vatikamboisa pazvigaro uye chimwe chandandangara tingotenda kuti kekutanga muguta rechitungudza taitawo meya wechidzimai saka tinongozvitenda
aiwa ndinotenda zvikuru muzare kuvheya ndichiti muwe negore dzva rakanaka nekrisimusi yakanaka
atotenda nemiwo
ndinotenda thank you.